izvozvo ndizvozvehe musangano wezanupf urikuzadzikisa zvayakataura paelection manifesto, nekuti pakataurwa nyaya yeuori yecorruption kuti tida kuzvipedza. Muri kungoonawo kuti makoti every day pane munhu anenge achitosungwa, iwo mashefu epiwa yaya ari kutosungwa achiendeswa kukoti, nyaya ichienda pamatare kuratidza kuti mukuru zvaakataura pamaelection himinzi. Number two, nyaya yeinfrastructure development. I'm sure muri kuona marodhi kugadzirwa kwaari kuita, kuripeya kuri kuitwa mugwagwa dzedu dziri kugadziriswa, nyaya dzemagesi vari kugadzirisa, nyaya dzemvura dziri kugadziriswa. Pechitatu, pakataurwa zvakare kuti nyika yeZimbabwe ichatraya nepese painokwanisa kuti ishande nedzimwe nyika, isamire payo niyega. Izvi zviri kutooneka pachena kuti mukuru wenyika nezanupf vari kuita zvaakataura pamanifesto yavo kuti reengagement. Nguva isati yanyifamba zvayo yakawanda kuti vapedza zvese, asi zviri kunyatsotooneka kutoti aiwa, promise yacho iri kutodhiliva.
Vamafume munoonawo sei?
Zvokwazi, zanupf iya yazoita zvokuponda nyika sezita ravamuponda iyi. Hakuchina kana chinonzi nyika yeZimbabwe kuno. Iko zvino hatichatozivi kuti karenzi yatiri kushandisa ndeipi. Murume wakaisa uyo anonzi Mutuli akuuraya nyika, akutekisa vanhu 2% pe every transaction yaunenge waita, ari kutora 2% tax. Maprices ari kukwira, ari kuita kukwira kwokumhanya achiita seari kubhururuka kuenda mudenga. Fuel haisi kuwanika, maqueue efuel awedzera. Munhu wese ari kungoti paangoona queue otomira ipapo. Mari haitina chaichareva, hakuchira kana US dollar asara munyika. Totoita rokuverengera munewspaper zviya zvaimbonzi bondi gedye gedye neUS dollar hakuchina.
Vamuponda ndoo zviri kuitika here izvi?
Aiwa, avo vamafume sekutaura kwaoka munhu anoshandira bato rinopikisa hurumende. Saka chavo kupikisa even parikuta zvakanaka. Vamafume nyaya iripo iri kuita ndeyekuti izvozvi Harare Tumtare road is being dualized. Zvinhu zviri kuitika izvozvi yakutosvika almost kuti marondera ihighway iyo iri kuita. Iye best bridge to Harare iri kutogadzirwa zvakare. Izvozvi kugadzira rodhi zvasiyana nekutengesa madomasi. Zvinhu zvinofanira kuitwa maprocess ekuti rodhi area yeseri around the road panofanira kuitwa maapprovals kutenga vanhu vane dzimba imomo vachibviswa zvakanaka vachitsvagirwa kwekuenda.
Vamafume
mumawhatsapp group izvozvi vanhu vari kutaura nyaya yekuti queue iri papa ine chii, ine dhiziri here. Iko zvino vava kupanisha, vava kutora 2% pa every 2 cents for every dollar paunenge wa transfer mari yako. Vakomana uku ndokunonzi kuba chaiko chaiko. Hatisati tambobirwa seizvozvi kuhurumende. Even vana Mugabe havasati vambotora mari sezviri kuita vamunangagwa. Vari kuda kutora mari yose kusiya vanhu vasisina kana cent. Ndomunga kupaisi yezi padzichapera izvi. Hapana kana one anenge ane mari yake muaccount. Iko zvino every day vari kuridza ngoma nedemo. Every day vari kudzingirira mavenda mutaunu vanoda kurarama. Makorana avo vaiti mavenda maemployees vakuda kuintroduceswa zvaiitwa nevarungu zvokuti kana uchida kupinda paHarare uya nepasi wotaura kuti uri kuindepi.
Handizivi
kuti vakaita sei.
Nyaya two cents yauri kutaura iona zvati economy yeZimbabwe is very informal. It's too informalized. Vanhu havakubhadhara tax. The tax base is very narrow. Government has widened the tax base. Mari yemuripo yetax yamuri kutaura nezvayo. Nyika yeZimbabwe vanhu vanoshanda mabasa ari foma wavashoma vanoshandira sei government kana maticha kana madokta kana chii wavashoma. Vanhu vakawanda vakuzviitira mabasa emaoko. Saka vanhu vanoita mabasa emaoko hapana pekuvabatira tax. Vachishandisa maroads enyika, vachiwana services, vachiwana mapurisa, vachiwana government services and things like that. Asi vasiri kubatira muripo wekugovernment. Muripo iwoyo unobatwa papi, hapana pekuvabatira. Nekuti vanhu vanenge vakushandisa econet, ecocashi, telecashi nemari dziri kungotendera mabhengi asi munhu haana tax yaanodeclare. Nekudaro hurumende tirumendiro fanedzi yakaona zvakakodzera kuti pese pafamba mari ngaibhadhire tax, nokuti mari yero iri kutogenereta imwe mari yebasa.